Zvekurima muri wezi ndakazvitanga mugore ra 2016. Takangozvitanga mushure mekunge tatamburawo tiri munyika inoiyi tikazama kuti chii chingatipa kuti tirarame. Tikambozama mabasa, tikashanda. Saka ndakazowanawo mukana wepekurima ndokubva ndaushandisawo. Muchidimbo ndomatangira ndakazviita tichibva kuti mhuri dzirarame.
Mune vari kukubatsira here muchirongwa chenyu icho chekurima muriwo muSouth Africa?
Vanondibatsira mukoma ruzizwara zvekuZimbabwe ndo vanondibatsira. Handina hangu yepemanent worker, tinenge ndine mapart time. Pandinenge ndawandirwa nebasa vanouya vachindibatsira, pandinenge ndichidawo kutemha vanouya vachindibatsira. Zvese zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinondibatsira. Saka tinotenda nawo nerubatsiro rwavanenge vachiita.
Matambudziko api amuri kusanganawo nawo mubasa renyu?
Matambudziko atiri kusangana nawo pabasa redu iri matambudziko anorwadza. Dambudziko guru rinonyanya kutirwadza nderekuti tiri kuatakwa, tiri kupindirwa nembavha. Zvichida vanenge vachifunga kuti tinenge tichichengeta mari mudzimba, zvinova zviro zvavanozosangana pavanozouya. Saka ndikati tikaverenga maocasions ava 3 times vachitizama kutipindira. Futi tambudziko ndoguru iroro riri kunyanya kutishungurudza zvikuru kuru. Uye zvoenda kumatambudziko malogistics, zvinhu zvokuti maybe in the future tichazenge tazvigadzirisawo kana kuri kuti Mwari vatendera. Poita dambudziko rebhoro, panoda kucherwa bhoro, mvura yedu inotishotera. Ndo matambudziko muchidimba ndingangoti ndo ari kunyanyanya kutishungurudza iwaya.
Mukoma kuchakanya kumusha vanobva kupi?
Mukoma kumusha ndinobva kumasvingo. Takaberekerwa hangu muHarare ndikakurira muHarare. Asi kumusha ndinobva kumasvingo kwana Edison Zulu kumajiri uko. Ndo kumusha kwandinobva. MuHarare ndikakurira hangu muOld Highfield.
Zvii zvamungasiyirawo vangadai vakateerera pane inonguva vana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Zvaanenge ada kutaurira mhuri yeZimbabwe iri kwakasiyana siyana kune nyika dzakasiyana siyana ndeyekuti tikawana mukana ndatiushandisei nemazvo. Mukana unoita kuti mhuri dzirarame. Tisiye kuita mabasa anenge akaipa zvakafanana nekuba nekutsotsa vanhu asina kunaka. There is a lot of opportunity dzekuti tinokwanisa kuti tiraramise mhuri zviri pamutemo, zvakafanana nokuita mabasa emaoko. Wherever kwauri, kana uchinge waona mukana wekuita mabasa emaoko, take that opportunity and use it wisely. Zvinoita kuti kana paunowana chouviri unochidya uchifara uchiziva kuti ndiri kudya simba randazvishandira. Saka kuruzhinji rweZimbabwe ngatisaitei mabasa akaipa anotishoresa. Kwese kwatinenge tiri kwakasiyana siyana, ndinoziva hongu tiri kwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana siyana, bati ngatizamei kurarama nenzira dziri pamutemo. Zvikuru kuru kana munhu ukaona mukana wokuita zvakafanana nefarming, kurima ikoku. Farming iri pakasiyana siyana, unogona kuchengeta huku dzako. So ndinoencouragea ruzhinji rweZimbabwe kuti tishande, tishandise maoko, tiite zviri pamutemo, tisaita zvinoshoresa nyika yedu, tisaita zvinotishoresa isu maZimbabweans. Ndatenda zvangu mukoma.